Tete maswera sei. Tete ndirikuona hangu mamessage amuri kundiisira pa WhatsApp angwayo kayo. Ndati ndichatozosvika pakutsamwa manje because ka munoona ehe imi muzukuru wenyu ndozvaakakuudzai kuti ari kuona mamessage mufoni mangu but mamessage ka haasi tomborechi emagirlfriends zvaari kufunga izvozvo. But imi makutoti neni tsika tsika panapa. In fact tete zvinhu zvingori simple gandi kudzi hakuna murume asingahure mazvinzwa ka. Chero varume venyu imi ana baba mai togara tichisangana navo kumaclub kana chikwana kuisonana paramount vane magirlfriends votongotiti haba munini ndezvemusango manzwa kavatombotenda kuti tichiri kudzoka kumba saka kungoda kunotamba chete nokufara totodzoka chi padheni kwete kuti muswere muchindiita tsika tsika kudai so wotarisa kuzvakaita mukadzi wako kunaka kupi chichi ndotozviziva dzaa muchiona zebra rinogara musango dhongi richigara kumusha hakuna akamboina kunotora zebra kusango kuti agare naro pamba tongonoriona ikoko zvinotodhura totodzoka kumba tochengeta madhongi edu but imi panapa ma kutoita nge ndindashamisira nge ndindatanga nazvo panapa uchafa needzi zvozodi nezera rangu irori muda ndife nenhova here zvingasashamisa kutoenderwa kun'anga kunzi murume mukuru afa nenhova teteka itai semunhu mukuru of course imi muri tete mashoko enyu ndinoanzwisisa but zvanyanya ndofunga nyaya kake chi3 muchingondiudza zvinhu izvozvizvi takambozvitaura kuti last year ndofunga mukambodai kuti udidii saka mune musina pressure ka uyai kumba manheru ndoenda bva kubasa totaura nyaya yacho yopera bo zvematsumo zvinhu zvamurungondiitira izvo natsa kwawabva rume rume ari kombe churu zvipi takatozvidzidza zvese kuchikoro hapana chimwe chatisingazivi zvimwe zvamuri kunditaurira izvo musanyanya kundiisa puresha nditoriwo munhuwo pamwe pacho ndendavhiringa pamwe pacho zviri zvokungofara ndichitodzoka kumba saka tichiri nadzo mhuri dzedu totodzida kwete zvenyu zvamungondiswerera ndamba kuudzwa kwanongo nemuponje pauma zvaita kudzwa mwana wokwandamba izvozvozvo iye ndamba wokwakuudzwa ndeyaiudzwa inini handi ndotonzi john wakwamatema ukoko handisiri ndamba kuudzwa saka ndopinda papi ipapa aiwa handisi kuzvida serious zvanyanya manje every time kanyaya yakadiki kanongoperera kwamuri kanyaya yakadiki kanoperera kwamuri saka why can't we solve some of the things tiri two izvozvo mukuisira zvimatsumo zingizi gonyera pamwe mari wenyika hape zvaiudzwa zingizi kwete ini wakamboona nechibhururuka here ndiri zingizi here ini ini handichazvidi manje tete imimi nhasi ndenda bva kubasa munouya totaura kumba nyaya yobva yapera kana muchitakura munhu wenyu motakura that is that chii every time pamunini mazodi zvakati zvazotaurwa chichi tunyaya tudikidiki tumapeti izvo zvose turi kungosvika kwamuri ikoko aiwa uyai kumba nhasi.